Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 27/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki rebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rinoti richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Tichanzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reZANU-PF vanoti vari kutambira nemufaro danho ratorwa nemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuti vachazivisa nezvekomisheni ichaumbwa kuti iferefete nezvenyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava vachifumura vamwe vakuru mubato iri pamwe nemamwe mapoka ehurumende kana masangano. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka rechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti kunyangwe hazvo vasina kushandisa gwara chairo mukubatsira vanhu vakaita zveuori ava vanofara kuti nyaya yavo yanzwikwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bongusa rechidiki rebato tinogashira zvikuru danho guru ratorwa neutungamiri wepamusoro mubato redu pamwe chete naPresident wedu vaMnangagwa rataridza kuti kunyangwe hongu tichinzi tinogona kunge takashandisa gwara risiro pakudoma vanhu mazita nedzimwe nzira, asi dare guru ragashira zvikuru kuti nhau yatakasimudza yehuori haina inzvimbo panguva ino uye pasi peutongi hwababa vaMnangagwa. Kana kucherechedza nhau dzatakasimudza vachaita basa nemazvo.
Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya iyi yasimudzawo mitauro kune vamwe vamakadoma mazita vatoenda kumagweta vachida kuti mutorerwe matanho. Muri kuutambirawo sei nyaya idzodzo?
Ayo hano zvagara zvinodzivikanwa mukoma kuti panotorerwa murume demo panosara matsune-tsune. Zvinhu zvataigara takaziva uye takatarisira kuti kana danho guru retsera takatora rikange raitika hapana anorohwa chibhagira achingowira ari. Saka senyaya iri pamberi pematare edzimhosva hatina zvizhinji zvatingataure, but taakungomirira kuti tigozonzwa kuti vekumatare vanoti kudiwa. Hatiri kuti isu hatisi kuzombodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Nechikonzero chekuti kana tasiyirira mabasa euori achiitika, kwete chete kune vasimudza nhau idzi vachibata magweta avo, asi munyika yose tinoona kuti tinenge taparadza remangwana revana vedu uye kuti tinenge taita mbwende pageneration yedu. Saka hatisi kuzombodzora tsvimbo, tichangoramba takatsika patakatsika tichingoti pasi neuori.
Pane vamwe vari kuti muri kushandiswa nechimwe chikwata muZANU-PF imomo kurwa hondo dzezvikwata, munoti
sezvo vamwe vacho vasarudza nzira yekuenda kudare, tinovimba kuti no, zvakangonaka kuti timirire matare kuti azenge achipa muono wavo. Kana isusuwo tabuditsa umbo hwatinawo, hatisungirwe kupa umbowo kune vanhu chero vatangosangana navo mustriti vanotibuditsa iumbowo nekuti vanenge vasina chekuita nawo. Saka tinomirira kuzobuditsa umbowo hwedu kana tikange taenda kumatare.
Tingaona muchitaura mazita here vamwe vanhu vari kuita zveuori, tichionawo vakawanda vari kuti makasiya vamwe vanotarisirwa kunge dai vakafumurwa panyaya idzodzo.
Zvazvinongoita mukoma ndezvekuti tine dambudziko revatingati maarmchair critics vekuti ivo vanenge vasina ichavanoita, vasina kana danho rimwe chete ravatora mukuzama kugadzirisa dambudziko, asi vanozvitora kuzviti nanzvi dzekutaura zvinenge zvaitwa nevamwe kusoroporza danho raitwa nevamwe. kana vamwe vachifunga kuti hatina ikuita basa rakakwana, aiwa tinozvigashira. Asi tinokumbira kuti naivo vanosungirwa zvakare kuti vapfuudzire mberi patakasiya. Vanoziva kuti vanoita mabasa ekuti hatingavarambiri, asi tinokumbira kuti naivo ngavatibatsire nekuvadoma semadomero atakangoita, nekuti harisi basa redu isu kwekuti tingonzi notisu tinofanira kudoma. Isu takaita upedu kana vanhu vachiona sekunge tine patakasidzira, aiwa vakasunungukawo kuti vapedzise.
Avo vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7. Mutungamiriri wesangano revashandi vemuzvipatara vanoshanganisira vana chiremba, vana mukoti nevamwe reHealth Apex Council vapangana chivese, vanoti vari kuenderera mberi vachienda kumabasa kwemazuva maviri chete sezvo vasina mari yekuti vakwanise kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi ava vanoti mari yavo yavari kutambiriswa yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba, asi kurukota rezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuronga kuwedzera vashandi vayo mari mukutanga kwemwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachivese.
Pari zvino iye zvinezvi maCivil Servants ose akangomirira zuva rakapromiswa nemutungamiriri wenyika kuti musi wa1 pane zvimwe zvingangoitika kuti pawanikwe shanduko maringe nemararamiro ari kuita maCivil Servants kuti muhoro wavo pamwe vanenge vaine zvavanenge vaita kuburikidza neMinistry of Finance.
Imi makakumbira kuti muri kuda kuwedzerwa mari?
Isu hatina kumbenge takumbira kuwedzerwa mari, asi taingoti sevanhu mbenge vaitambira maUS dollar uye hurumende zvayakaintrodusa interbank rate. Saka taida kungoti titi salary yemunhu yaanga inayo previously paUS dollar yoreitwa neinterbank kuti ienderane padhuze nemaprize.
Asika taona hurumende ichivandudza mutemo kuti vanhu vangotenge nemari dzemaRTGS vachiti vari kuitira imi vashandi vehurumende kunyanya, nekuti vamwe vanga kuti varida mari dzekuamerica chete. Zviri kushanda here izvo?
Sezvo mutemo uyu wakadzikwa mari mwezuro unouyu, hatisari tingakwanise kutaura kuti zviri kushanda kana kuti hazvisi kushanda. Tarisiro yedu ndeyekuti zvinofanira kushanda, nekuti kana taane mari yedu yemuno kwakureva kuti hapana anozongofumomuka mangwana achingoti nhasi rakwira rapakati. Iriyo shuviro yedu. Patisina chokwadi napo ndepekuti kuvemastoro vachaitwa sei kuti vasarambe vasikuomuka vachikwidza mapuraizi zvakare, nekuti here taane dhora redu vacharamba vachingoita tsika yavo iyoyo.
Totarisawo kushanda kuri kuita vanhu, muri kuenda kumabasa mazuva mangani?
Pari zvino takatenderana kuti tichangoramba tichimboenda mazuva mairi atakange tanga takatara paprevious inyingi yedu yeprevious week. Saka tiri kukwanisa kunge tichingoenda mazuva mairi. Vanokwanisawo kuenda mazuva akawanda, hapana chinenge chakaipa. Achiri kukwanisa anenge achingokwanisawo kuenda.
Saka izva tenderanwa nevakuru vezvipatara zvakasiyana siyana.
Ya, zvipatara zvakasiyana siyana zvinongozvitambirawo zvakasiyana maringe nematurirwa anenge vaitwa chichemo ichocho nevashandi.
Ko Health Services Board iri kuti kudii nekuti vashandi vashande mazuva mashoma?
Izvo takabvira tatotenderana kwatinoti kubhaipataiti tei takambobvumirana mazuva anoita matatu pasvondo. Saka takazopa chichemo kuti mazuva matatu haachagoneka, mari yacho iri kurumidza kupera nekuti wekubasa.
Mutungamiriri wesangano revashandi vezvipatara reHealth Apex Council vapangana chivese vange vari parunhare muHarare. Zvichakadaro, munyaya dzezveutano, nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Stembile Masatini vanoti havasi kufara nezvavari kuona muZimbabwe maererano nekurapwa kwezvirwere zvepfungwa. Dr. Masatini vanoti Zimbabwe yaidai yakaisa zvirwere zvepfungwa pamusoro soro pezvinhu zvinofanira kugadziriswa kare kare. Hurumende inoti vanhu vanoita miriyoni muZimbabwe vane zvirwere zvepfungwa, ichitizve iri kuedza kuti vanhu ava vabatsirwe, asi pane dambudziko rekuti vazhinji havatsvaki rubatsiro. Dr. Matatini vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushanda nesimba mukupa njere kuvanhu pamusoro pezvirwere izvi, nekuti varwere ava vanosarurwa uye havabatwi zvakanaka. Tabata Dr. Masatini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Unoziwa hii hurukuro kuti chingari chaka changa kutaura na yoku vakari na kuti jiruwele zepungwa chaka changa kudara dara.
Shii chino konzera izi.
Kutanga kwa mental illness kana kuti mental health, you know, vamwe vanozvarwa na zvirwere zvepfungwa izvozvo zvatinoita schizophrenia, vamwe vanoti depression, imwe inenge ine anxiety, zvinenge zviri, you know, inborn yekuti vanozvarwa nazvo. But I think zvatiri kutaura iye zvine izvi mental illness iri kukumba iye zvine izvi ka. Ndinoiti nini iri main cause yacho inenge yatinoti helplessness kana kuti hopelessness yekuti unopererwa kwekugumirirwa nepfungwa. Saka panogumirirwa nepfungwa vanhu vanenge vashaisisisa zvekuita. As a result pfungwa hadzichakwanisa kunge what else can I do, chii chandingakwanisa kuita. Saka tinotanga kuone chii masymptoms manje atinoita a mental health and two anenge ari most, you know, common anengari depression ne anxiety.
Tingaona sei kuti munhu ane chirwere chepfungwa?
Kazhinji kacho unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita mazuva ese, kuenda kubasa, kumuka uchi, you know, uchifara nevamwe kana kutaura nevamwe, kunge uri pane vanhu, you know, vakawanda, vazhinji vanongoti kana vava kuti ndinongoramba ndichingochema vedu, handizi kuti ndinoupi misodzi inenge ichibudirei, saka unoramba uchingochema kudaro. Vamwe havanotadza kurara, voramba vakangosvinura. Chinonetsa futi kuti ndinge ndichitsanangura kuti chirwere chepfungwa ka, because tikati chirwere chepfungwa chaisa zvirwere zvacho zvese mubasket one. Saka iwo kuti pamuri kuteerera vateereri vanenge vachiteerera munonzwisisa kuti munhu unyatsodiagnoswa kana kuti unyatsoudzwa kuti chii chaiko chauri kurwara nacho iwewe, chipi chacho chirwere chepfungwa, please ndapota. Zvinenge zvichine chii ndakagara nemi kana kuti makagara nevanhu vanorapa, you know, zvirwere zvepfungwa kuti unyatsozoitwa yatinoti diagnosis chaiyo chaiyo.
Izvo zvirwere zvepfungwa zvakawanda sei?
Zvakawanda. Zvakawanda sekurwara sezvirwere zvemwiri.
Dokita Maratini, zvimwe zvinoita kuti munhu aite chirwere chepfungwa ndezvipi? Chii chinokonzera chirwere chepfungwa chivepo pamunhu?
Nhamo palisti yangu, kushaya pekubata, kushaya zvekuita inoita number one palisti. Because ukange tikange tichitaura kuti nhamo ka kana pakushayika ka, unenge usingakwanise atinoti pachirungu ma basic needs ekuti ukange uine nhamo, that means haukwanisi kuwana chekudya, hauna kana pekubata, hauna kana pekugara, hauna kana uri munhu mukuru kukwanisa kuchengeta vana, pekubata nekuchengeta vana, hauna basa. Zvese izvozvo zvinokonzera chirwere chepfungwa nekuti unoshaisisa pekubata. Saka ndinobva ndaisa kuti inhamo yekushaya.
Miriyoni revanhu vane zvirwere zvepfungwa vakawandisa, zvoitwa sei Dr. Masatini?
Toda rubatsiro. Saka iye zvine izvi ndofunga maarticle andiri kuverenga ari kubva kuvakuru vakuru kubva kunyika kweduka, hatina kana, you know, mari yakakwana inoiswa pakurwa pazvirwere zvepfungwa. Tine mari rudziri kuiswa kwese kwese, but hatisati tawana mari yakakwana inoiswa pazvirwere zvepfungwa.
Zvamunokurudzira hurumende kuti iite ndezvipi nenyaya iyi?
Ndinokurudzira hurumende kuti iite priority, kuti chiite chinhu chekutanga chekuti vanhu vakwanise kubatsirwa kuti vawane achiri kuti iwo mabasic needs.
Avo vange vari nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa, Dr. Stembile Masatini, vari parunhare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica, vachitaura neStudio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti vaimbove mutevedziri wemutungamiriri wenyika vaPelekezela Mpoko vave kupiwa mari yavo yemulandigere mushure megore vabviswa muhurumende. Mudaily News mekare meya wegutare Harare wa Herbert Gomba vanoti vachabudisa pachena mazita evanhu nemakambani ane zvikwereti zvihombe kukanzuro yegutare Harare. Vashandi veZCTU rinongoda kuti vashandi vabhadharwe nemari yekuAmerica kunyangwe hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwemari dzekunze. New Zimbabwe yakare inoti sangano retajamuka Sesile rapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mazuva manomwe ekugadzirisa nyaya yemari richiti kana zvikasaitwa vari kuzokokera kuvharwa kwezvinhu zvese munyika musi wa1 Chikunguru. MuNewsday mune nyaya yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadoma Judge Charles Hungwe naJudge Nicholas Matonsi kuti vave majaji eSupreme Court. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangadipo vatepfenyuri weStudio 7 aini ndoitawa Peter Katsande ndiri muPretoria. Zvaitwa nevakomana vemaWarriors tazviona iya zvakutotirwadza isati chatoziva kuti Zimbabwe chai chayo iye Zimbabwe ipi Zimbabwe rudzi chai chayo izvi tokundikana pakutamba bhora tokundikana pakurhana ikonomi haizvazvishanzisisika izvi zvangiitika zvazvinhu zvaakiitika nevanhu vezimbabwe iye zvakangooma hatichazvinzwisisa izvi. Tiri kutanga kubhurema pana kochi wedu chaiyo kusvika kuna Musoni. Anosabhura vanhu vari kutamba, asabhura kamusoko osabhura tichavapuwa vanhu vacho vari kupa puresha pabhora abva auraisa gemu abva achiona kuti mukati macho zvinhu zvakaoma. Amiroti ndiko kwawaiti atodzokera kumasemifinal, tosvika kumasemifinal, ndiko kumasemifinal kwawaida hero.
Chirongwa chenyu chinoita ndirimi munatigonera kutandadza kuchamuteta kuchiti zvisa zviri kuitika kuti rambai makadaro nebasa renyu musadzokere kumashure.
Magadi zvenyu vashamarari veStudio 7 zita rangu ndinoitwa Silvanosi Mucheri. Ndafanira nekupinda muchirongwa cheStudio 7. Ndoda kutaura nyaya yemamiriro akaita nyika yeZimbabwe iri kutaurwa navamunanga kuti aintrodusa imwe mari. Kuintrodusa imwe mari ini ndokutsigira but zvandisingatsigiri ndezvekurambidza mari yagara itori pabasa iri kutobetsera nyika vachirambidza mari isati yaakuzivikanwa. Which means that it's really better to introduce Maria in Zimbabwe. Then when you can have a corner, you can have a corner. You can have a corner. You can have a corner. Don't case another churches, another pastors, another bishops. You can preach Jesus, then people they know. If you want to preach things which is good, you know, when you are a corner, you can have a corner. You can have a corner. You can have a corner.
Makadi nevashamarira veStudio 7 nemhuri yeZimbabwe yese ndinokumhuresai panguva dzino. Ini ndinoitwawo Mike Craig ndinobvawo kuzakajerera. Ndinodawo kutaura panyaya yenyika yedu. Nyika yedu kuti ibudirire kana kuti tive nokunodya zvakanaka kana kuti tive nokunodzokera kumakare kwedu tichishandisa US kana Forex. Chinongodiwa apa ndechekuti vatungamiriri vaviri vanoti vaMnangagwa naPresident Chamisa vanofanirwa kubatana kuti vaone kuti nyika inoita sei, kuti vaobatire panhu pamwe. Ndivo vanhu ivavo vakakosha. Wavari kungosiya iyeye President Chamisa ndiye une zvese. Ngavambomupawo mukana.
Chambi chiripo chaarerusika because ndave mabhizinesi ivo vanoda kukakuleta zveside ravo vanotaura side ravo havatariri side reruzhinji because isu handizi notenga saka vakada kuda kutikomesera ivo voda kuti kwai zvitonga zvitengesewo nemaus kana nemaranzi isusu tisinotenga tited nemartgs ivo voramba mumwari zvingaita izvozvo vamundi vanenge vachitotaura zvisingaiti rtgs ndio inofanira kungototenga mari iyoyo kwete zvokuda kuti kwai hanzi kwai chii. Ivo vanoda kutarira side ravo ngavatari masaidi ese kana kubvunzawo vanhu vasiri vemabhizinesi kuva kuti vanhu vasiri vemabhizinesi vovanoti kuti wosisinotenga ka ivo vakada kutora zvinhu vako isi zvozvodenda pakuti fosati titsvage maranzi kana maus but Maria didn't to find out the shandy. You are dirty for not the shandy, Maria.
Mangwanani mangwanani washa marele studio 7 nini ndoda kuisa maoniro angu ndinaitwa Maurice Makon maoniro angu anoti andisina confidence mu politics dzemuZimbabwe because katarisa kuzanupf kwacho iri kungounza confusion every time tichinjirwa mari kana kuchinjirwa iyo kwezvino izvi makambani atinoshandira atomira mabasa nenyaya yekuti vavachazivi kuti voita sei ndezvipi zvatinofanira kuita saka tatombomiswa mabasa kuti chimboendai kudzimba motozokudedzai MDC yacho iri kungosiya vanhu vachingoparara nekutambudzika wanhu vatori redi zvekare kare kuti vakangowana bedzi vanovati vatungamiriri wavo vachiti anonga izvizvi ngazvichipera vanhu vanoda but confidence yacho dzatopera MDC yacho iri kuita nge project yezanupf kunzi nyararai musataurengo hukurai hukurai muri kure hazvina zvazvichatibetsera izvi parikuda vanhu vane hushingi chete sesanatajamukawo upenyu hwevanhu hwofamba hweenda mberi ingadai mwari atibatsirawo kumana zvinhu hazvisina kumira zvakanaka taakutoshaya kuti totangira pano
tinokumbira kuti mugadzirise shuwa nyika tarwadziwa tinokumbira kuti studio 7 batana nevanhu avo tarwadziwa siriasi ndesimba tichina kana ri kutaura chaku chaiko takuvara nhuye kuno kuzimbabwe zvakaoma nii ndiri kutaura ndiri kusouth africa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokumbira kuti musatuka vanhu uye itai mameseji enyu mapfupi muchitaurawo zvakanaka kwete kukurudzira kurwisana mameseji enyu mazhinji tinotadza kumashandisa pamusoro pemashoko ekutuka anoshandiswa nevamwe tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga rimwe ramauto ari kurwisana muLibya rinotungamirirwa navaFayez al-Sarraj rinoti ratora guta reGaran riri kuchamhembe kweTripoli iro range riri pasi pemauto anotungamirirwa naGeneral Khalifa Haftar chikepe chevanhu vanobatsira vamwe chinonzi Sea Watch chekuGermany chapinda mugungwa rinotongwa neItaly chakatakura vapoteri makumi mana nevaviri vange vofira mumvura padyo nemahombekombe eLibya hurumende yeItaly yakati mwedzi wapera kuti ichatora zvikepe uye ichagozvesera varidzi vezvikepe vese vese vanotakura vapoteri ichipinda navo muItaly vanotsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza neanenge adomwa nebato riri kutonga reRepublican Party kuita mutungamiriri weAmerica vari kuita gakava kana kuti debate izvozvi kuMiami kuFlorida pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura makumi maviri nevatatu vanoda kupiwa mukana wekukwikwidzira utungamiriri hwenyika gore rinouya ra2020 tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere kuti vatiudze pamusoro pemadebate aya Dr. Dendere makadiniko
tiripo makadiwa
ndimi makatarisa kagakava riri kuitwa iri ndimi makatarisa debate riri kuitwa iri kuMiami kuFlorida chii chamukatitaurira chii chamanzwa
nyaya dzacho vanhu vari kupisana zvakaomarara asindaona kunge nyaya ye immigration ya mbiki ya kawuma chaizu vanu ipi chukit kabani chukit ma democrats haaskunya nisa kuita disagree vese vari kutiviri mwecheche ndo maone rangu vese vari kutipano diwa comprehensive immigration reform vese vari kuti ivo vanu da kuti vanu vari kuya kusika asylum vari kutiza shushaka siyana siyana hondo kubwa kunika zawa kwa nisa kupinda ma America wasinga sungwe shugurikiza ni mpana nito wabudisi kwa makusenu ya wababa wa shaika ni mwana wawo ani 23 months vachiza kuswima kutubawu ya maamerika chaka munuwesa daira chiti iwo kana vava mtunga mbiliru wanyika wani kwachita kuti ma immigrants kwa nisiku ya maamerika chichipiri vashinji wawo wa kubumirana kuti vanoda kutipave ni healthcare provision ili universal to some extent but vano siyana vamwe sa any clovage ya weku Minnesota wari kuti iwo vanu vanofana kuva nema options Medicaid pamwe chete ni private insurance asi vamwe vari kuti sa male kuNew York vari kuti panofanira kuva ne universal health care kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda nyaya yekuwa affordability yechikoro mauniversity yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani vamwe vanga vachitivo maloans emastudents yese anofanira kubviswa asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti ndevanhu vanobva kumuridzi nemari vanobvisirwawo mari dzavo
pane zvamaona kusvika parari zvino wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani
ndoona sekuti Elizabeth Warren ari mberi but ari strong pamadomestic issues asi haasi very strong pamainternational issues even panyaya migration nenyaya yeIran yabuditswa ipapo ndaona kunge vacastro vekutexas vanenge vanombopindirawo vari strong chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura nespanish varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo nespanish even though mubvunzo yacho yanga yabvunzwa nechirungu saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavotes emahispanic voters but it's the first time yandazvoona zvichitika mudebate yemacandidates muno muamerica
Dr. Dindere tinotenda chaizvo nezvamatitaurira vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuAmherst kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere ndanga ndichitaura navo vari kuMassachusetts muno muAmerica. Zvongo yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rino tichiramba richiendi vachaomba komisheni ichafirifedza nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.